Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 6/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvikoro zvizhinji zvinoti mwana anotungamidza risiku yeschool fees mberi asati apinda muklasi. Saka zvichareva kuti vana vakawanda vasi kupinda muklasi vachatodzingwa musi wechipiri chaiye. Kana ari semabhodha haupindi mubhazi kana usina risiti iri kuratidza kuti wabhadhara school fees. Mabhazi anogona kuenda asina vanhu.
Sangano reNational Consumer Rights Association kana kuti NACORA rinokurudzira hurumende kuti ione kuti hapana mwana wechikoro anodzingirwa mari yechikoro panofwa zvikoro mangwana.
Saka tiri kunyunyuta kuti pane kubudisa batwa kwakanaka kwatirikuitwa isu mapasenja. Takatarisa mune zvekufamba nebazi reMinistry of Transport Infrastructure and Development.
Sangano reZimbabwe Passengers Association rinoti hurumende inofanira kuona kuti vemakombi anotakura vanhu vanowana mafuta edzimotikari zviri nyore uye nemari iri pasi sezvinoita mabhazi eZupco. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reNational Consumer Rights Association kana kuti NACORA rakumbira hurumende kuti ione kuti hapana mwana wechikoro anodzorerwa kumba mangwana pamusaka pekusabhadhara mari yechikoro. Mutauriri weNACORA Muzvare Lindiwe Pilime audza Studio 7 kuti zvikoro zvese kubva kune zvehurumende, zvemakanzuru nezvemakereke zvakakwidza mari yechikoro izvo zvakakonzera vabereki vazhinji kutadza kubhadhara mari iyi. NACORA inoti inoda kuti hurumende iudze zvikoro kuti vana vasadzingirwa mari yechikoro. Tabata Muzvare Lindiwe Pilime kuti tunze nezvenyaya iyi.
NACORA iri kuti mari dzevana vechikoro dzanyanya kukwidziswa zvisingaiti. Vabereki havakwanisi kubhadhara school fees nokuti vagara ivo havana kana mari yacho yekuti vatombotenga even nechikafu nokuti naicho chiri kudhura. Pabva pawedzerwa neschool fees yakudhura futi zvokuti zvikoro zvikasimbisisa kuti vana vasauya vasina kubhadhara hapana mwana anoenda kuchikoro. Vashoma vangakwanisa kuenda kuchikoro.
Kana makatarisa mamiriro akaita zvinhu, chii chamunoona chichiitika panozorwa zvikoro?
Zvikoro zvizhinji zvinoti mwana anotungamidza risiti yeschool fees mberi asati apinda muklasi. Saka zvichareva kuti vana vakawanda vasi kupinda muklasi vachatodzingwa musi wechipiri chaiye. Kana ari semabhodha haupindi mubhazi kana usina risiti iri kuratidza kuti wabhadhara school fees. Mabhazi anogona kuenda asina vanhu.
Pakuongorora kwamakaita, chii chamakawana, chii chamakabata pamamiriro akaita nyaya dzemaschool fees yavana vechikoro?
Isusu tiri kushama seNACORA kuti zvikoro zviri kukwidzirei school fees. Hapana munhu atambokwidzirwa even mari yaari kutambira kubasa. Saka school fees yacho yakukwidzwa kuti zvaita sei. Kudhara taiziva kuti kana vanhu vashandi vakawedzerwa mari ndopaikwidzwa mutengo wezvinhu zvakati uo. Saka hatisi kunzwisisa isu seNACORA kuti school fees iri kukwidzwa kuti zvaita sei. Kuti vana vasedzidze here kana kuti pane zviri kuitika here. Tichida kuti zviongororwe kuti chikonzero chokukwidzwa school fees ndechei.
Makamboita hurukuro here nehurumende nenyaya iyi?
Tiri kutoda kutotaura nehurumende kuti ngaitarisise nyaya yeschool fees iyoyo. Mukatarisa pane zvakanyora tanyatsotaura kuti taakuda kuti hurumende iyo itarisise kuti school fees yakwidzirwei. Ipindire hurumende panyaya yeschool fees. Toziva kuti dzidzo ikodzero yemwana wese wemuno muZimbabwe. Saka nemakwiriro aita school fees zvakureva kuti kodzero iriyo harisisipo, haisisiri kodzero yapachirungu yatinoti privilege. But isusu tiri kuzviramba seNACORA kuti aiwa dzidzo ikodzero. Saka hurumende ngai chipindira yone tinobatsira vabereki kuti vana vakwanise kudzidza.
Ndezvipi zvamunoda kuona zvichitwa?
Semsechipiri wacho tinotoda kuti hurumende itoona kuti mwana wese aenda kuchikoro abhadhara neasina kubhadhara. Nokuti mukatarisa kuti contract yeschool fees ndeyemubereki nechikoro. Mwana ngaende kuchikoro. Chikoro chotaurirana nemubereki kuti mubereki anobhadhara sei school fees. Vana ngavasadzingirwa school fees. Nekuti havasiriwo vane contract nechikoro.
Izvi zvikoro zvehurumende zvega here kana kuti munotaura pamusoro pezvikoro zvese zvese?
Zvikoro zvese zvese nemaprivate schools zvese zvangosangana zvese zvakwidza. Nakora inyatsokurudzira hurumende kuti nyaya iyi ngaigadziriswe nekukurumidza nokuti vana vari kuenda kuchikoro nemusi wechipiri. Ipapo tagara tinotorwa nedambudziko rokuti chikafu chiri kutodhura. Saka vana vachionga chetoenda kuchikoro nechipiri vachitoenda nenzara. Saka tagara pasi senakora tikati school fees ngaitarisiswe kuti igadziriswe. Uye hurumende ngaiona kuti panoitwa zvokufidha vana muzvikoro kubva kuECD kuprimary nekusekondari kwacho. Nokuti mwana anoenda kuchikoro ane nzara haana zvaanonzwa muklasi.
Munotarisira mhinduro kubva kuhurumende zvarini?
Zvokutoti chero dai zvaibvira mangwana chaiwo vamuke vakutotudza kuti chii chavada kuti vaite nezvazvo. Nokuti tiri kunyatsovakurudzira kuti hurumende ngaitarisise nyaya iyi.
Avo vanga vari mutauriri wesangano reNational Consumer Rights Association Muzvare Lindwe Pilime vari parunare kuHarare neStudio 7. Sangano rePassengers Association of Zimbabwe rinoti harisi kufara nokubatwa kuri kuitwa vanotakura vanhu nemakombi vachiti hurumende inofanira kurangarira kuti makombi ari kuita basa guru riri kutadzwa nemabhazi akaita semazupco. Mutungamiriri wePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kuona kuti vemakombi vanowana mafuta edzimotikari zviri nyore uye nemari iri pasi nekuti vari kuita basa guru mukufambisa zveupfumi munyika. VaGoliath vati njodzi dzave kuwanda nekuti vanhu havatisisina mukana wekusarudza motikari dzekukwira vopedzisira vokwira motikari dzisingakodzeri kufamba mumigwagwa. Tabata vaGoliath kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Sangano redu riri kushishikana zvikuru kwazvo nekuda kwekudhura kwakuita michovha uye nekushayika kuri kuitika panyaya dzemafuta edzimotikari. Kuona mitsetse yakawanda kuri kunzvimbo dzakasiyana-siyana, vanhu vari kunetseka vachishaya michovha yekuendesa kwavanenge vachienda, zvaakuita kuti vachikwira chero motikari yavanenge vaenda pedzisira vakwira pamusoro pekeriya yemotikari kana zvakafanana nemakombi nemamwe maduta vanhu.
Sangano renyu riri kuite chii pamusoro penyaya iyi?
Takabva kunyorera Ministry for Transport and Infrastructure Development tichivaziviso nematambudziko atakatarisana nawo. Takamboisa zvichemo nekutsvaga nzira dzekuti zvivaite kuti michovha mizhinji ipiwowo mafuta edzimotikari akati chipei uyezve anenge achiwanikwa kumaservice station anenge akatikwa kuti zviitire nyore vanhu vanochashandisawo muchovha. Takaona hurumende ichingopowo zupo petro nyangoti mafuta edzimotikari akachipa vachisiya vemakombi vakanga vachichitakura kwemakore nemakore michovha yakachipa. Takaona sekunge kusarudzawo motikari dzokufambisa kwakaitwa nehurumende vasingabate vana vese zvakainzana. Ipapo takakadzika kuti dei vangoita kuti vese vanotakura vanhu vakwanise kuwana zviro zvenyore.
Vakakupindura here pachichemo chenyu?
Chichemo chedu nanhasi havasati vatipindura, vakati vachatipindura chiri takangomirira kuti vatipindure. Tsaona dzekuitika dzakawanda zuva nezuva vanhu vachipera kufa pamugwagwa apa nekuti havachisina choisi, vangotikwira zvinenge zvavanenge vangofunga kuti zvakati zvakavachipira. Saka tiri kunyunyuta kuti pane kutusabatwa kwakanaka kwatsukidzwa isi mapassenger takatarisa mune zvekufamba nebazi reMinistry of Transport Infrastructure and Development
avo vanga vari mutungamiriri wePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunhare kuHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zviri mumabepa nhau anhasi. Mudaily News mune nyaya yomutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa avo vakaudza vatsigiri vavo kuti vachaona kuti vaEmerson Mnangagwa vachabvuma kuita hurukuro navo. Mubepa nhau iri zvakare mune nyaya yekuti World Bank yabvisa mari inoita mamiriyoni makumi manomwe nemashanu emadhora kubatsira Zimbabwe kuti ivake zvikoro, mabhiriji, zvipatara nezvimwe zvakaparadzwa nedutu mupengo idai. MuChronicle mune nyaya yerwendo rwemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vanonzi vari kuenda kuBotswana nhasi. Flower 24 inoti mapurisa akasunga vechidiki vanoita zana nemakumi matatu neumwe kusanganisa mukomana ane makore gumi nematatu vachipuwa pomera mhosva yokunwa doro nokutora zvinodhaka. Yashika nguva yechikamu chenyu papo muchitaurira zvamunofunga mega mupfungwa dzenyu.
Ndinoitwawo Abigail Masvikeni. Vanhu veZimbabwe, ndinokwazisa imi mose. Ndatambura muno munyika, tiri kugara munyika misiri medu. Nhamo yatiri kuona ipini kuZimbabwe, tasvika kuZimbabwe. Zvinhu zvakakwira, chingwa chiri kuitwa ba $3 something. Zvinorwadza. Vedu isusu tatambura. Izvo tiri kuti tiri munyika dzevanhu, tiri nhapwa munyika dzevanhu. Hatina kana kutombosununguka kana. Tine nhamo isingaiti vana vari kugara vega, isusu tiri kuno tiri tega. Tatambura tanzwa. Dei vanhu vavakura vambotibvirawo pachigaro. Timbopinzawo rechidiki. Vatiedzerewo, maybe tingapindawo pari nani, tatambura.
Masera se vashamarari Studio 7 nevanoteerera chirongwa cheStudio 7. Ndine zita, ndinoitwa Ruben Chirwa. Ndiri pano paPretoria paSoshanguve kumusha, tinobva kumasvingo kwaGudu. Chinongorwadziwa nezvatinohwa pachirongwa chedu chechokwadi cheStudio 7. Kuti vanhu vari kuramba vachingobvisiwa, vachingonzi makagara siri pamutemo. Ko vanhu ava pavaimbogariswa, hurumende yacho yaivepi? Ende unoonzwa zvichinzi munhu akagara panzvimbo iyo 1992 until now 2019 ndopo akonzi akagara zvisiri pamutemo. Hurumende yavamunangarwa iyi hurumende yevanhu here kana kuti ihurumende yakangotouya kungozoparadza? Asi inini chandotoona ZANU-PF pakaisa vamunangagwa ndo payakaisa kuti umambo hwezano huchipera manje, bhozi vamunangagwa ava havazvitadza ende vakonewa. Tinotenda veStudio 7 nechirongwa chamunotipa. Ana mukoma tanonoka wandina najonga kandemiri nana Ivan Zisininga anakakupedzimese makawandisa. Tinotenda nechirongwa chamunotipa chiti mugare pedo nemoto vashamarari mungafa nechando Juni uno. Ndatenda zvangu tiri pano paPretoria.
Mhuri yeZimbabwe makadini henyu, ndii murambi ndiripo paJobhek apa. Ndotendawo nechirongwa chenyu vahwande chechitendero. Chitendero chifarira sereka asi hai zvinenge zvaakuita zvokuti akudodzerana pa ndozviri vandaona. Asi nehangu ndakanzwisisa kune vezayo jaya yamufundisa makataura navo vhiki rapera apa, vakataura vakadudzira taita rinzwisisawo zvakanaka nakabhukirero. Ndairiverenga chaizvo bhukirero vhesi ya 21 yani ndakaona denga idzva nenyika itsva. Asi zvizhinji ndaisazvinzwisisa, asi ipapo ndakazvinzwisisa manje kumufundisi vezayo jaya yava vamwe vakutaura avava ndizvovo. Tinotenda asi mahwani sharp.
Vana veZimbabwe, ini ndoda kutaura nemashoko ataugwa nasekuru vamunangagwa vachirumbidza vatsvangirai. Mubvunzo wangu wokutanga ndewokuti vanoziva here vamunangagwa kuti kana vachitaura isu tinenge takateerera, uye tinoziva vakadini kuenda kwanga kuine nyaradzo dzatsvangirai vakanotaura kunaka kwake, vanokuti vanyore pamadande mutande avo. Vanokangamwa kuti 2008 ndo vakabuda futi vachiti 2008 maresults obuda. Ndakabvunza kuti vamutadza muripi, vakati ndaenda. Ndikati kupiko munotiza maresults achibuda kudai? Ndikafonera Grace ndikati aiwa nditaure nababa. Zviri kuno tichagadzirisa. Vaigadzirisa zvipi? 2008 iyo ndiyo vakauraya vanhu, vakabva ipapo vakanouraya vanhu zvatisingagoni kutaura. Muna August 1st 31st vakauraya vanhu, tikabva ipapo 14 January vakaponda vanhu futi. Nhasi vanaka papi veopposition chamisa vada kutaura naichi, ngavangotonga kavaende tivone kana dzekubadzi chifudzika ngavadzifudze. Asi kana dzevaremera ngavadzoke kwavari pativi isu vatitaurire, nokuti titakavabatsira pangu vari kuupoteri kuSouth Africa, tikavabudisa muupoteri iwo. Ndatendangu
kwazuva ivashamarari vestudio 7. Ini ndinoitwa Aid muzvaratanga, ndobva kuchipingi kwachifu Mapungwana. Zvinhu hazvinombobvira zvatinakira zvachose, zvinhu hazvinombobvira zvanaka zvachose. Tarwadziwa tiri mukati menu munzvimbo yeSouth Africa yatinodai kutsvaga kurarama. Tinobatwa senhapwa mukati menzvimbo ine. Chikumbiro changu ndechekuti varume ava dai vagara pasi vakarwa mweya une tsitsi, zvinhu zvikatifambira zvakanaka tikanosenzwa kumusha kwedu. Nekuti zvechokwadi kutaura chokwadi hazvinotimira zvakanaka muSouth Africa. Todunizwa nemazita asinodzura kanaka kuti akwanise kumusha kwedu hakuna zviripo. Mabasa kumusha kwedu ngaaite tidzoko kumusha kwedu. Nokumbira kuna vachamisa kuti dai vanzwa mwoyo une tsitsi, tidzokere kumusha kwedu, tinogara kumusha kwedu, kuite mabasa. Ngavazano kuno vanogona napo kuti vapushe garwe zvigone kureruka zvimwezvo.
Makadii zvenyu veStudio 7, mirinofara here? Aiwa isu tiri nani zvedu. Tinongofara nezvemunongotiitira zuva nezuva, muchitizivisa zviri kuitika mukati mekurarama. Chemo chedu ndechekuti takangoberekerwa munhamo chete. Tinongochema kuna Musiki kuti dai Mwari matigonesa, nyika yedu yaita zvakanaka. Ndinochema nevakaenda kumapuraza avo kuti vanorangarira here gore riya Bob aitara achiti musavake dzimba dzakanaka vakaita dzimba dzetemporary. Ivo vakaenda novaka dzimba dzakanaka kumapurazi. Apa hapana zvavari kumboita zvavo. Vari kungorima tsine mabush top efodya. Tinosvika kupi dai vari dzoitadza zvavo vanga vadzoka, otherwise nyika ingaita zvakanaka.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo haanei nechekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ndege yeAeroflot yabata moto ichiedza kumhara pane imwe nhandare yendege muMoscow ikauraya vanhu 41. Ndege iyi yange yakatakura vanhu 41 nevashandi vemundege vashanu ichienda kune rimwe guta riri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweRussia. Gurukota reAmerica rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vanoti kunyangwe hazvo mutungamiriri weVenezuela vaNicolas Maduro vasina kubviswa pachigaro svondorapera, vachangotonga kwemazuva mashomanene. Makaterera kuStudio 7 anemi muchirongwa Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Kusagadzikana muVenezuela kuri kuenderera mberi kunyangwe hazvo zvichiita sekuti mutungamiriri wenyika iyi vaNicolas Maduro vanenge vachakasimba pachigaro chavo. Zvondo rapera America yakazivisa kuti ingangotumira mauto ayo kunyika iyi kuti idzivirire mhirizhonga. Vanodzidzisa nezvemabhizinisi paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zviri kuitwa neAmerica kuVenezuela ndezveumbipi ndoga, nekuti America inenge ichifunga nezvayo kwete vanhu vari kushungurudzwa. Tabata muzvinafundo Masocha kuti tinze maonero avo.
Ndiona sokuti kuVenezuela kunenge kwaipa zvokuipa zviya, zvino vanhu vachitambura vamwe vachoni mamiriyoni chaiwo vanenge vakatotiza munyika imomo vachiinda kunyika dziri dzakatenderedza nezviri kuitika imomo zvenyaya dzematongerwo enyika. Kokuti vagarisapo vepati yagarisapo vana Madura vaatorawo kubva kuna Chavez uko, vanenge kutonga kwavo kunenge kusati kuchagutsa vanhu vakati wandei. Saka zvaakuitika apa zvaamakakatanwa kuti ava vakandoitavo vechidoko ava Guido zviya uyu weopposition uyu wakaenda akandozviti ini ndaakuita president wechinguva chipfupipfupi ndaakutora uku, nokuti uyu Maduro uyu wakahwina zvisina kunaka, asi unosapotawo nenyika hombe ita sana America.
Ndo pandinoshaya kuti ko America yabva yapindira yaradza chido kuti pachinjwe mutungamiri kuVenezuela. Chii chinokonzera izvi?
Chinokonzera izvi ndechokuti nyika hombe dzakaita sana America dzinenge dzichitsvaga kuti vanhu vadzinowirirana navo vange varivo vanotonga nyika iyo. Sokuziva kwedu isu, vana Maduro nana Chavez havadikana kuwane zveAmerica, vakaparana neAmerica. Zvinoreva kuti zvamabhizinesi zvana America zveoiri zviya zviri kunana Venezuela zviya, kana pane hurumende iripo iyoyoyo, America haichakwanisi kuita mabhizinesi airi kuwana mari munyika imomo. Saka vanobva vatsama vakati iwe maitiro ako ayaya taakubvisa tiise watinosapota ipa. Vasi kana tozvitarisisa isu, kupindira kweAmerica hakusiri kunge kwatangira pana Venezuela. Aiwa pari zvino ino ruzhinji rwavateereri rwose runofanira kunge ruchiziva kuti ruoko rweAmerica rwuri kwese kwese senyika hombe. Asi vanenge vane zvavanoda munyika imomo, zvinoitawo kuti upfumi hwahwo hunoku America kudi kuvandudzwe nezvavanowana kunyika iyo Venezuela tozova kuti nyika ino producer oil chaizvo inoshandiswa chaizvo muAmerica munomu saka ike zvinezvi vanenge vasati vachaiwana nokukonana kwavanoita nehurumende iripo voti aiwa chibvaiwe tiise uyuyu wataona kuti ndiyo watinosupportawo nezvido zvedu.
Kana takatarisa dzimwe nyika dzine vatungamiriri vasina kunyatsonaka asi America inotarisa rimwe divi chinozoita kuti America risarudze munhu wekutsigira nyangwe asiri munhu anoita zvinhu zvakanaka chii?
Ufumi hwenyika inenge iri nyika iyoyo yavanodi yavanosupporta asi utongi hwavo hwavo husina kunaka tinotarisa isu nyika yakaita seSaudi Arabia kudzvanyidzira kwainoita madzimai vakadzi vosava asi America haimbowanzi yatibufukana napamwe chete nokudawo kuti nyika iyi yana Saudi Arabia ine zvizhinji zvinodiwa neAmerica zvakaita seoiri iyoyoyi tozoenda kune saka inenge ine simba nyika yakaita seSaudi Arabia inotoinvesta mari yayo munoma America munomu zvekuti America ikange yaakuitsvara vanobva vati hatichawira nemamuchawane zvakati taakubudisa mari dzedu. Saka unoona kuti ine kakusarudza ikoko ende zvinoenderana neforeign policy yeAmerica. Vakaverenga foreign policy yeAmerica inobudisa pachena kuti tinoita ushamwari nenyika dzinomutungamiriri unodi unosupporta zvedu isu kana tichingowana zvimwe zvinhu munyika imomo tinomusupporta chete ndo zviri muconstitution mavo muforeign policy mavo izvo. Saka ruzhinji rwuri rusingahwisisi kuti nemhaka iyi ichitarisa divi zvinoitwa nenyika dzakati kana kusapota mamwe madictator asi yaakuzoenda kuna vamwe vanoita kuti madictator ndo zvavakanyora mubumbiro romutemo wavo ndo zvavanoita izvo mainterest avo kana vachingoawana zvakakwana kunyika inodzvanyirira vanhu vayo kana kuuraya vanhu vayo panoita sokuti hazviitiki izvozvo.
Muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare neStudio 7. Nguva yedu yapera rikati timbotarisa zvanga zviri munhau. Sangano reNational Consumer Rights Association NACORA rinokurudzira hurumende kuti ione kuti hapana mwana wechikoro anodzingirwa mari yechikoro panovhuwa zvikoro mangwana. Sangano reZimbabwe Passengers Association rinoti hurumende inofanira kuona kuti vemakombi anotakura vanhu vanowana mafuta edzimotikari zviri nyore uye nemari iri pasi sezvinoita mabhazi eZupco. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti mosera zvakanaka.